manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kubva musi wa 15 December kusvika 23 December kwafa vanhu vanoitaiwo 92 pakakwara vanoitaiwo 333 pakaita tsaona dzinoitaiwo 1285.
Mapurisa anoti vanhu vakawanda vakafa mutsaona dzemumigwagwa gore rino munguva yezororo rekisimusi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera.
Nyaya yemaarmed robbery idambudziko riri kukura munyika rinofanira kuti hurumende iongorore zvakanyanya kuti chii chiri kukonzera kuti tive nemacases akawanda emaarmed robbery.
Hurumende yokurudzirwa kuumba komisheni inoongorora nyaya dzekushandiswa zvakanyanya kwepfuti nembavha munyika. Murume akapfuura nekuuraya chimwe chizvarwa cheZimbabwe vakupo muleya kuNebraska muno muAmerica otarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu vakawanda vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo rekisimusi kubva musi wa 15 zviita kusvika musi wa 26 zviita gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakafa mutsaona dzemumigwagwa vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 333 vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa dzaisvika chiuru nemazana maviri nemakumi masere neshanu kana kuti 1285 dzakaitika. Vanoti gore rapera munguva imwe chete vanhu makumi manomwe nevaviri kana kuti 72 vakashaya vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe 337 vakakuvara mutsaona chiuru nemazana matanhatu ane makumi maviri nenhanhatu 1626 dzakaitika. Vanyati vanoti tsaona dzakauraya vanhu dzakawanda gore rino dzakakonzerwa nemotokari diki dzinotakura mhuri zvichibva mukutadza kutyaira nekutevera mutemo wemimigwagwa kwevatyairi. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva musi wa 15 December kusvika 26 December kwafa vanhu vanoitaiwo 92 pakakuvara vanoitaiwo 333 pakaita tsaona dzinoitaiwo 1285. Tikatarisa gore rapera panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 72 vakakuvara vanhu 337 pakaita tsaona dzinoitaidzo 1626.
Chii chanyanya kukonzera tsaona dzauraya vanhu vakawanda gore rino tichienzanisa negore rapera?
Tsaona dzataona panguva ine dzoroga kuti mbiseri dzotakura veruzhinji dzaire kuti mapabhusei vehicles hadzina kunyanyouraya vanhu vakawanda. Vanhu vazhinji vakafa pavanhu 92 vatataurava imotokari dzatinoti maprivate cars kana kuti mafamily cars zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka. Vanhu vanoda kufamba vakatika laini repakati rato kuti senda leni. Vamwe vanoita encroach yatoti kuita encroach yaya leni yeimwe motokari iri kuuya kubva vabondera neimwe motokari. So zvinoratidza kuti vatyairi vanofanira kunyatsoongorora matyairi avanoita motokari dzavo nekuti ndivo vari kuurayisa vanhu, ndivo vari kukwazisa vanhu pamigwagwa.
Takanzwawo muchitaura nyaya yekuti muchange muchishandisa mabreathalyzer munguva iyo yezororo. Zvinhu zvakabatsirawo here kudzikisa matsaona iwayo?
Pari zvinhu zvatina nyaya dzakawanda dzatingatisudzi vanhu vanotyaira vakadhakwa. Sezvowo zororo risati rapera tichaona parinopera zvii zvakamira sei. Chazviri kungoratidza iko zvinei zvinongoratidza chete kuti vamwe vatyaira havagoni kufamba mumigwagwa. Ndiwo chokwadi chiripo, vamwe vatyaira havagoni kana kunangisa motokari dzacho mumigwagwa. Munotoshaya kuti munhu anofamba achitsika matanemo mugwagwa sei, munhu anofamba achitsika rimwe line rimwe motikari riri kuuya sei. Saka ndozvinozvozvata kuti vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotikari.
Manga muchipawo here dzidziso vari mumigwagwa sedanho rokuti vange vachiziva paawareness apa?
Tiri kushanda nevamwe vakasiyana-siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neiwo mabhazi chaiwo chaiwo tiri kushanda nawo. Saka munhu wese anochekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motikari zvakanaka. Iri ndo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motikari zvakanaka. Uyezve kana iri motikari yemhuri ngaive motikari yemhuri. Kwete kuti vanotora motikari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motikari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu. Toona yakatakura vanhu gumi zvoita kuti pakaita tsaona vanhu vakuware vafe. Saka ndozvimwe zvataona izvozvo izvo pazororo irori.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri wesangano rinoona nezvekodzero dzevashanyi rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vari kukurudzira vanhu kuti vamhangarire vatyairi vanenge vachimhanyisa michovha kumapurisa ari pamaroadblock senzira yekudzikisa njodzi mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kurudzira vatyairi kuti vafambe pure-pure kumhanya handi kusvika. Chikuru kusvika. Uye zvatikurudzira vatakurwi kuti vakurudzirewo vatyairi kuti vasamhanye vataure vasangonyarara.
Ko mutyairi akaramba akaisa zvimiti munzee?
Vakaona zvichiramba zvichiitika vanozivisa mapurisa ari pedyo kuti mutyairi wedu uyu ari kumhanya. Nekuti kufamba kwataitawo pamugwagwa tirikuonawo mapurisa kune maroadblock. Saka zvinhu zvakangonaka kuzivisa mapurisa mafambiro anenge achiita mutyairi. Kana zvanoita zvakare munhu anogona kukumbira kuti ndidzikisi hangu ndoona zvandingaite.
Takaona vemakombi vachibvumidzwa kutanga kushanda nehurumende mushure mekumborambidzwa zvichinzi kana vachida kushanda vanofanira kungoshanda vachiita mushandira pamwe nezupko. Mungati zvabatsirawo here kurerutsa dambudziko rekuwana zvekufambisa ranga ratarisana nevanhu?
Ndakada kuti kudzoka kwaita makombi kwakubatsira kuti vanhu vafamba zvakanaka pamugwagwa. Ndinenge nichireva nhema. Veruzhinji vachiri vakatarisana nedambudziko rezvifambiso maguta akasiyana siyana kunyanya muguta reHarare dzimwe nzvimbo hazitorina makombi ari maassociation kana kuti makombi akarongeka.
Mungapa muenzaniso?
Eastern Side zveHarare nedzimwe nzvimbo dzakawanda muHarare vanhu vari kutokwira mamota dzemaHonda Fit, mawishi nedzimwe dzemaprivate kuti vange vachienda kumabasa kana kuenda kunzendo dzakakosha nekuti zvifambisa hakuna zvinofamba nenguva. Makombi achiri mashoma muguta reHarare zvikuru avari maassociation, asi tiri kuona mumakombi akawanda asiri kuda kupinda maassociation ari kutakura veruzhinji.
Zvii zvamamangatarisira kuti zvinge zvichi?
Zvatinodisa zvatanga takatarisira ndezvekuti mavema vari maassociation kana pane association irikuenda kuwadzana ndekukuwadzana chete. Vanofanira kuenda kuwadzana vakapuwa route. Hakuchisina imwe kombi imwe association inofanira kuenda ikoko. Ndozvatinenge tichida izvozvo. Asi izvozvo tingoona maassociations ese achingoenda ikoko ndokwatoti hakusi kurungika. Pane zvinenge zvazvimwe zvatishandukewo zvazvo kuti takukwanisa kunge tichipa zvichemo zvichikwanisa kuadhireswa. Asi dambudziko iroro rokuti vese varoda kungoenda kusemuruti ndo nyaya yehure yekunetsa.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mumwe kanzura wemuHarare vatichaona mhetu vari kuramba mhosva dzekuti vakaita zveuori panyaya dzenzvimbo dzekuvakira dzimba uye mabhizimusi sezviri mubepanhau reHerald. Vamhetu vatiwo inhengo yeMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kwete Citizens Coalition for Change sezviri kutaurwa nebepa nau iri. Bepa nau reHerald riri kupomera makanzura emuHarare mhosva yekuita uori pakugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba. Zvinonzi uori uhu unosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica. Asi kanzuru iri kuti zviri kutaurwa nebepa nau iri ndezvekuda kuizora mafuta enguruve yaisina kudya. Munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti hurumende ichaferefeta nyaya dzose idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamhetu.
Pane maallegations aripo kuti the transfer kana the allocation of land haina kunge yakaitwa negwara. Ndoda kuti nditsanangudze kuti zvese zviripo kuti zvigooneka kuti ndaka apply the land. Ndapedza ku apply the land that was then considered. And unozongoona report yaita sei yauya.
Asi izvi zvaitwa zviri pamutemo here vamhetu?
Standard operating procedure yakateedzerwa sezvairi nemunimu. And zvakare ndoda kuti ndijekese panyaya yemari dziri kutsanangurwa kuti I bought land ne 1000 something dollars. Ah no. Iwayo malis. Lenda nation policy iri clear kuti munhu anotanga kupiwa chii, anotanga kupiwa lease and then kana akumbulaya nema requirements e that list ndopanozokonzidzwa kuti akwanise kuita sei kunge achitengeserwa lendi iyoyo. Ende ndo mutemo uripo, ndo mamiri azvakaita. Chinondishamisa zvakare ndechekuti mukatarisa malises especially paspindo akatonyorwa for lease purposes only.
Muri kunzika imi makazotengesa nemari inosvika iyo 100,000.
Hazvikwanisiki kuti munhu agotengesa land inoda just temporary use.
Muri kunzwoka makatenga chikakarara chemotokari nemari dzekutengesa masitenzidzi.
Ndo nhema chaidzo dzepamusoro-soro nekuda kwekuti motikari yandakaenda nayo patownhouse musi watavhara musi wa20 oro 21 ndakaenda nayo nemotikari inozikanwa naeveryone and everyone anogona kurifeya kumasocial media handles emunin'ina wangu ini akandipretesa motikari kuti ndiende kunzvimbo kwanga kuri kure. Ende pandakaenda ndaitravhela nemuri ndaida mota iri specials ende ndobva ndabatsirwa nemotikari nemunin'ina wangu anonditevera. Saka handinzwisisi kuti ndakakwanisawo kuzoafoda kutenga Legend 50 zvarini. Then another issue yandinoda kutsanangudza pachena ndeyekuti credibility yezviri kubuda inini iri in doubt zvisingaiti.
Nechikonzero chei muchidaro?
Yakadistortwa ichitaurwa nyaya dzepanyepo. Ende pari kunzi mhetu akaisa zita remukadzi wake. Ndinorambirana nazvo zvakanyanya ende I am ready for any investigation. Nokuti I am a public officeholder. Naizvozvo I will remain accountable to the citizen who entrusted me nebasa randiri.
Kanzura weHarare ari nhengo yeMDCT vatichaona mhetu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari kukurudzira hurumende kuti iumbe komisheni inoongorora zviri kukonzera nyaya dzekushandiswa kupfuti zvakanyanya nembavha munyika. Izvi zvinotevera kusungwa kweimwe nhengo yeZANU PF vaKumbulani Mpofu nevamwe vashanu vanonzi nemapurisa vakashandisa motokari yeZANU PF nepfuti kuba goridhe pane mumwe mugodhi kuShurugwe. Vanonzi vakaba goridhe rinorema makirogiramu 400 kana kuti 400 kilograms. Mumwe wavo anonzi akapfurwa akafa mushure mekurwisana nemapurisa apo panonzi pane mumwe mupurisa akakuvara. Mapurisa anonzi akatorawo motokari yeFord Ranger yakapiwa Mpofu nebato reZANU PF yakashandiswa kupara mhosva iyi. Atisati takwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi sezvo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kubatika. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira matare edzimhosva kuti ape zvirango zvakaomarara kune vanenge vabatwa nemhosva dzekuba vachishandisa pfuti. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamaguhu.
Nyaya yema Amdi Robbery idambudziko riri kukura munyika rinofanira kuti hurumende iongorore zvakanyanya kuti chii chiri kukonzera kuti tive nemacases akawanda ema Amdi Robbery. So far tanga tiri kuziva kuti vamwe vacho vari kubatwa munyaya idzi mapurisa nemasoja, vanhu vavanhu vatinoziva kuti vanoshandisa pfuti basa ravo. Pfuti idzodzo ndodza kushandiswa kuita mabasa eubhinya. Asiwo panhauyi pakuonesa rimwe dambudziko zvekare reinvolvement yemapoliticians muma-armed robbery.
Poitwa sei vamaguhu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Chinhu chinoda kuti chiongororwe kuti zviri kufamba sei kuti munhu anonge achikwikwidza kuda kuita member of parliament anowanikwa zvekare ari kuita mabasa armed robbery. Tinenge tichidawo zvekare kuti paongororwe kuti kushandiswa kwemota dzezanu PF dzinenge dzine masitika iwawa anonzi VVIP zvinhu zviri muconstitution here? Mutemo wedu unotendera here kuti mamembers of a political party vanonzi maVVIP ivo vasingashandiri muhurumende vangori nhengo dzepolitical party? Uyewo zvekare panoda kuongororwa kuti pfuti dzakawanikwa ipapo dziri iye mukuru uyu weyouth wezanu PF dzakarejestwa here pfuti idzodzo kana kuti ipfuti dzakawanikwa zvisiri pamutemo?
Sei izvozvo zvakakosha kuziva vamaguhu?
Nyika ingade kuziva zvekare kuti zvinokwanisika here kunge zviri kuitika kuti mamembers ezanu PF vanokwanisa kunge vari kupiwa pfuti dzekuti vashandise macampaigns. Saka ndinokurudzira nechikonzero chekuti dambudziko iri riri kukura ende riri kukanganisa runyararo munyika.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Ndinokurudzira kuti hurumende igadzire yatingati commission of inquiry, dare rinoongorora kuti nyaya yemaarmed robberies iri kunyanya kukonzerwa nei, sei tanga tisina dambudziko rakakura kudaro kumashure, sei zvangotanga makore matatu mana apfuura. Uyewo zvekare commission of inquiry inofanira kuti ipe mazano kuhurumende kuti tingaite sei kuti dambudziko iroro rigadziriswe. Ndinorangarira mwedzi yapfuura president vakati vanhu vese vane pfuti dzavainadzo ngavaunze pfuti idzodzo, havasi kuzobvunzwa kuti wakaitora kupi, ngavadzorere pfuti idzodzo.
Izvi zvinorevei vamaguhu?
Which means hurumende iri kuziva kuti mune pfuti dzawandisa dziri kutenderera munyika dzisiri kuzivikanwa kuti pfuti idzodzo dzinani uye dzakabva kupi uye dziri kushandiswa basa rei. Saka commission of inquiry kana iri independent yakanyatsa kuzvimirira yoga inokwanisa kuti iite chipanga mazano inobatsira hurumende nemazano ekuti dambudziko ringagadziriswe sei, nekuti zvikasabatwa zvakanaka tiri kuona kuti pachave nekurasikirwa neupenyu kwakanyanya.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mumwe murume ane makore makumi maviri nematatu, Carson Razak, uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya chizvarwa cheZimbabwe vakupo muleya kuNebraska muno muAmerica, ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa epaLincoln Police Department kuNebraska kwakare anoti Razak anova muchena ari kupomerwa mhosva yekuponda uye kushandisa chombo kupara mhosva. Vamulea, vanga vaine makore makumi matatu nemasere kuberekwa uye mwana wegamba renyika mushakavu fakazi Mulea. Vakapfurwa musi wechishano, Rizaki akasungwa nemusi wemugovera. Mapurisa anoti ari kuenderawo mberi nekuferefeta nyaya iyi achikumbira kuti vose vane umbowo hwezvakaitika vavazivise. Mapurisa atiwo vane umbowo nezvakaitika vane urombo nezvakaitika kumhuri yavamulea vakakumbira vanhu kuti vape mhuri iyi mukana wekuchema murunyararo. Vamulea vasiya mwana mumwe chete. Nepfenyuro yeABC News muAmerica inoti homwe yekubatsira kuvigwa kwavamulea kana kuti GoFundMe yave nemari yave kuda kusvika pamadhora emuAmerica zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti US $25,000 kunyanga hazvo chikumbiro changa chiri chekuti paunganidzwe zviuru makumi maviri zvemadhora kana kuti US $20,000. VaStephen Kaludzu vanovatsano vavamulea ndovakatanga kurongwa hwechema uhu mazuva matatu adarika. Vanhu vari kutarisirwa kuungana musi wa9 ndira kuti vange vachionekana nemufi kuNebraska. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutengo wegoridhe kuEgypt unonzi wakwira zvakanyanya zvisati zvamboonekwa munhoroondo yenyika iyi sezvo vanhu vari kutsvaga nzira dzekuchengetedza mari dzavo sezvo uremu hwedhora remunyika iyi kana kuti Egyptian pound huri kuramba uchidzikira zvakanyanya. Kudzikira kweuremu hwemari yemunyika iyi kwakatanga muna kurume. Vanhu vari kutenga goridhe kuedza kuchengetedza upfumi hwavo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vadzivisa vatori venhau pamusoro pezviri kuitika kuUkraine uye kuti hondo inopera riini. Russia yakatanga kurwisa Ukraine mwedzi gumi yadarika. Asi vaLavrov vati inofanira kumira kuramba ichirwisa Russia. Vati Ukraine haifanira kurwisa matunhu mana akapambwa neRussia anoti Donetsk, Luhansk, Kherson neZaporizhia. Vati kana Ukraine yakaramba izvi hondo inopedzwa nemauto eRussia. Asi mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo inofanira kumisa hondo nekubuda munzvimbo dzose dzayakapamba. Vati zvekupinza vanhu vakawanda basa muchuto nekutsvaga zvombo kunyika dzakaita seIran hazvisi kuzobatsira Russia muhondo iyi. Kurwisana kunotyisa uku kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seBakhmut neKramina mudunhu reDonbas. Gore ra2022 igore rinonzi nevamwe ranga rakaomera veruzhinji zvikuru mune zveupfumi pachitariswa nyaya dzakawanda dzinonzi dzakakanganisa kukura kweupfumi uye kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu. Asi vamwe vanoti rino ranga riri gore rakakosha zvikuru nekuda kwekuti igore rekuti hurumende yakakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika zvanga zvisati zvamboitika makore adarika kunyange zvinhu zvanga zvakaoma. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri ranga riri gore rakaoma chose.
Chokwadi gore ra2022 igore rakati omei, rakatarisa upfumi hwenyika. Takaona chekutanga kukwira kwemitengo yezvinhu yatingati chronic high inflation by November yanga yapa 255.0%. We know and all the highest inflation rate pasi rese. Saka zvakaita kuti mihoro yevanhu inge ichikanganiswa yatingati erosion yemareal incomes evanhu. Kukwira kwemasalaries nemawages kwakatadza kunge kuchienderana nekukwira kwakuchiita zvinhu.
Dr. Chitambara vanotiwo rimwe dambudziko rakatarisana nenyika nderekuti yakakundikana kuvhura makambani matsva izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vange vachipedzisira vozviitira mabasa emaoko.
Economy haisi kukwanisa kunge ichicreata maopportunities emabasa akawanda. Vanhu vazhinji munyika vari informally employed, about 88% yetotal employment muZimbabwe it's informal employment. Saka I think ndorimwe dambudziko takatarisa kunyaya ye labor markets.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai moyo mutamba sere avanoti
chekutangisisa taitarisira isusu kuti tichabva muurongwa hwatiinahwo hwemulticurrency tichiiswa pacurrency imwe chete tichitarisira zvakare kuti taigona kunzi tadzokera kudollarization kuita kuti ikonomi yedu istabilize asi izvazvo hazvina kuitika muna 2022 uye hatisati tapiwa urongwa hwekuti nyika yeZimbabwe ichazodzokera kushandisa mari imwe chete rini.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose Professor Elliot Masocha vanotiwo zvimwe zvakawedzera kuoma kwezvinhu mune zveupfumi muna 2022 idenda recovid-19 pamwe nehondo iri pakati peUkraine neRussia sezvo Zimbabwe yaive imwe yenyika dzepasi rose dzaiwana gorosi nezvimwe zvakawanda kubva kunyika mbiri idzi.
Mugore rino raakupera ra2022 pane zvakawanda chaizvo zvakaitika panyaya dzoufumi muZimbabwe zvinosanganisira izvo hurumende payakazotaura iyo kuti US dollar tichange tichizoshandiswa muZimbabwe pamwe chete nedzimwe mari kusvika muna 2025 hurumende ikarwisana zvekare nenyaya dzeblack market ichiisa mamezha akawanda-wanda chaizvo kuti zim dhora pamwe ringava nouremu hunoremekedzeka neus dhora zvekare ufumi hwezimbabwe huchisanganisira nehwedzimwe nyika hwakavhiringwa chaizvo mugore raakupera runa 2022 covid yanga iriko tinozviziva zvirongwa zvecovid zvaipota zvichimbovhara mafambiro oufumi hwenyika nehondo yekuukraine pamwe chete nokukwira kwezvunhu kwakabva kwazoomesera vagari vomuZimbabwe nokuti kukwira kwezvunhu hakuna kunge kwaizoenderana nokukwira kwemihoro yavanhu kunyanya vashandi vehurumende saka igore rakaoma.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vapersistence Gwanyanya vanoti rino raive gore rinofanirwa kupembedzwa hurumende sezvo yakagona zvakanyanya kudzikamisa upfumi hwenyika kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma kudaro.
Ndingatini hurumende yakagona zvakanyanyisisa nokuti dai tatisina kuita zvakaitika izvi tingadai tiri kumwe kumawere kusinganzwisisiki. Nyaya yedzikamu inyaya yakabatwa basa rakanyanya chaizvo chaizvo nehurumende. Chatisingazivi ndechekuti kana nyika yadonha yafa zvayakanga yakaita kuti mugadziridze musimudze musvike patakasvika apa ibasa rakakura risingaitiki nezuva rimwe chete nemwedzi umwe chete kana negore rimwe chete. Saka hurumende yakashanda basa rakanyanyisisa chaizvo chaizvo ndinoitenda ipapo.
Asi vaGwanyanya vanoyambira kuti izvi hazvirevi kuti nyika yakwanisa kubuda mumadhaka mayanga iri.
Nyika yedu haisati yabuda matambudziko ainawo. Tichine matambudziko asi tine kuzama kwatakaita pokuti nhasi maona dzikamu.
Dzimwe nyanzvi idzi dzinoyambira kuti gore rinouya ratave kupinda ra2023 rinogona kushandura mamiriro ezvinhu zvichiipa zvakare nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvavanoti zvinoda mari yakawanda zvakaita sesarudzo. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro anga akaita gore ra2022 tichitarisa nyaya dzemabasa uye kuwedzerwa kwemari dzedzidzo zviri kupa kuti vadzidzi vagare vachiratidzira nezvimwe. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu vakawanda vakafa mutsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo rekisimusi kubva musi wa15 zvita kusvika musi wa26 zvita gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. Hurumende yokurudzirwa kuumba komisheni inoongorora nyaya dzekushandiswa zvakanyanya kwepfuti nembavha munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.